handizivo nokuti ndanzwa vanhu vachichema-chema vachindibvunza vakawanda kuti hurumende ingangodaro yadzima here zvana WhatsApp zve. Ndikati mungagofunga kudaro sei isu, hatisisu tine chinangwa chekudzima, pane vanga vachiti ngatidzimei nyika. Ndo vamungatobvunza, nokuti tikatarisa basa redu kuno seMinistry of ICT ndorokutovandudza mashandisirwo emafoni. Saka zvingaite kuti tinovhara WhatsApp isu kana kuvhara mamwe atoti maover the top services. Kubva gore rakapera vakuru vemakambani akafanana naEconet, Telcel neNet1 vava vachiuya kwatiri kuti dai mavhara maWhatsApp, maSkype, maViber nevamwe akadaro nokuti ari kutidyira mari. Isu sehurumende tisati chitoramba, ende nanhasi tiri kutoramba, nanhasi taramba. Saka kune kuri kufunga kusiriko, kusiri pachokwadi, kana vanhu vachifunga kuti hurumende ndo yaita izvozvi. Ndokukurudzirai kuti munobvunza vanga vachiti ngatidzimei Zimbabwe, ngatidzimei Zimbabwe, ndo vangangoita ruzivo adzima ndiani.
Asi muri kuongorora here kuti chii chaitika sebazi rinoona nezvenyaya idzi?
Isu tabvunza kuti vatitsvagirewo mashoko ekuti zvafamba sei. Manzwiro ataita ndokuti kuburikidza kwekuti vanhu vakawanda vava vari pamaWhatsApp vachiita use a lot of social media vazhinji kuti vaone kuti chii chiri kuitika, pakangodano paita overwhelming yemafacilities neinfrastructure iripo. Asi hatizivi kuti chokwadi here kana kuti kungonyeperwawo. Kuda kutonzwisisawo kuti ndezveshuwa here, nokuti isu hatiswere tiri paWhatsApp tine basa rokuita. Hatina kukwanisa kuti tione kuti yanga ichishandawo zvakanaka here kana kuti isingashandi zvakanaka. Asi mubvunzo wamuri kubvunza mubvunzo wakanaka, asi unofanira kubvunzwa kune vanoita makambani ayaka. Mungabvunza minista asinawo kambani inoita zvenhare. Tingatobvunzawo zviri kufamba sei, asi imi techitarisira kuti munotaura directly navaridzi vemanetwork iyaya.
Tichitarisawo Honorable Mandi Wanzira, iko kuratidzira kwacho ndimanga makafanobata chigaro chegurukota rezvevashandi, zviri kufamba sei? Vakubhadharwa here mari?
Vashandi vehurumende vazhinji vati vakatobhadharwa. Vasati vabhadharwa vadzidzisi vari kubhadharwa mangwana. Kouya vanachiremba nevakoti vari kubhadharwa nemusi wechishanu, vamwe vakatobhadharwa kudaro.